Vachitaura pamusoro pegadziriro ririkuitwa nekomisheni yavo pamusoro pesarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveparamende zvakasiyiwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemumwe vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sachigaro wekomisheni iyi Justice Rita Makarau vati havasi kuzoshandisa gwaro revavhoti rekwaregistrar general musarudzo idzi. Amai Makarau vati komisheni yavo yakatonyoresa vavhoti munzvimbo mbiri idzi uye ichatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti munyika yese kana sarudzo munzvimbo idzi dzapfuura.
Takatotanga kugadzirira nekunyoresa vavhoti mumaconstituency maviri aya, uye kana zvichinge zvafamba zvakanaka tichabva tatanga kunyoresa vavhoti munyika yese. Pari zvino hatisi kunyoresa vavhoti munyika nekuti tiri kuda kuona kuti zvakaitwa kuMount Darwin nechirumhanzu Zimbabwe zvakafamba sei.
Vati kunyoresa kwavakaita vavhoti kuMount Darwin nekuchirumhanzu Zimbabwe kuchaburisa pachena kuti komisheni yavo inokwanisa here kuita basa rekunyoresa vavhoti kana kuti kwete. Gwaro revavhoti raishandiswa musarudzo dzapfuura raiitwa naregistrar general uye vazhinji zvikuru sevemapato anopikisa vange vasingafari negwaro iri vachiti rainge rine vanhu vakafa uyewo vanhu vazhinji vainge vakanyorwa munzvimbo dzavasingavhoteri. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwemitemo wesarudzo gore rapfuura, mabasa ese zvesarudzo kusanganisira kunyorwa kwevavhoti kwave kuitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo. Amai Makarau vazivisa komiti iyi kuti gadziriro yesarudzo mbiri idzi iri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yakadzidzisa vavhoti kodzero dzavo musarudzo ichishanda nesangano reZimbabwe Election Support Network. Amai Makarau vati kunyange hazvo vaida madhora mamiriyoni maviri nechidimbu kuita sarudzo idzi, bazi rezvemari rakadzikisa mari iyi kusvika pamiriyoni mazana mashanu ezviru zvemadhora.
This budget also included the requirements by the Zimbabwe Republic Police and the cumulative figure was US$2.143 million.
Mari inosanganisira mari ichashandiswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Yese taida $2.143 million, asi vebazi rezvemari vakaderedza mari kusvika pa $1.47 million mushure mekunge vadzikisa mari ichange ichipiwa vanovhotesa kubva kumadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora makumi mana pazuva.
Vaendera mberi vachiti komisheni yavo ichapinza basa vanhu vanovhotesa vanodarika mazana masere vachange vachishandira panzvimbo zana nemakumi mana dzekuvhotera mumaconstituency maviri aya. Vatiwo komisheni yavo ine dambudziko rekushaya motokari dzakanaka sezvo motokari dzekomisheni iyi dzasakara. Vatiwo kambani yeCentral Mechanical Equipment Department iri kuramba kuti vashandise motokari dzayo sezvo vasati vabhadhara kushandisa kwavakaita motokari dzekambani iyi pasarudzo dzemuna 2013. Pane vanhu vashanu kusanganisira mudzimai wavaMnangagwa Auxilia vari kukwikwidza kuchirumhanzu Zimbabwe, kwozoti pane vanhu vana vari kukwikwidzana kuMount Darwin West Constituency pasarudzo dzichaitwa musi wa27 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.